anak ka bakteria ni kinot ang nasakar yung magpanan ng anas ibo yung sa isipiri kapung ipo jin 2020 maka tira na po studio 7 ne penyuro enya ya jirupi sa kamo Zimbabwe ramuno piwa ne studio 7 iri Washington DC Washington DC, the city, as you know, is in Mutrongba Tanasi. Mangbanani Ano, Darere High Court, this on Zanyaya, in the Chokaman Giza, Rumende, could be Badare Marik and Akuba Sekusta, Uvanu, Zimbabwe, Pangua, Yukusana, Nature, coronavirus. Basile Sultano, Rino G. Uwandu, Vivanu, a battle nature, coronavirus, Munika, Wakira, Kushika, Pakuni, Nevano, Vanu, Vanodari Kamaza, Namashano, Izuru, Vanora Ramani, Utechuana, HIV, AIDS, Vanukumarua, Vanuzi, Vanukundikana, Kona, Chakufambisa, Kuti, Vanuzora, Mishungayavo, Semasua, Ose, Ichondo, Manesse, Enu, Amatumira, Kustidio 7. Iyi ndiyo mimwe ya misoro ya nauzeli za nasi ichiba kuno ku Studio 7 iri Washington DC. Urumende inoti pari zvino vanhu vaongororwa utachiwana hwecoronavirus munyika vanoita mazana matanhatu nevana 604 uye mazana mashanu nemakumi masere ane vanomwe vavo 587 vakawanikwa vasina utachiwana uhu. Bazi rinoona nezveutano rinoti gumi nevanomwe vakawanikwa vaine utachiwana hwecoronavirus uye vanhu vatatu ndivo vakafa nechirwere ichi. Vanoti zvekare pavanhu vane utachiwana uhu umwe chete ari kumatebeleland north, vashanu vari mubulawayo, vanomwe vari muharare uye vana vari kumashonaland east, zvichisvitsa pavanhu gumi nevanomwe vane utachiwana hwecoronavirus munyika. Mangwanani anhasi dare rehigh court richanzwa nyaya yauyiswa mberi kwaro navamupfunzi mulilo nemumiriri weHarare North muparamende ari nhengo yeMDC Alliance vaRust Markham, avo vanoda kuti hurumende imanikidzwe kutambirisa vanhu vakaudzwa nehurumende kuti vagare mudzimba dzavo kwemasvondo matatu mukurwisana nechirwere checoronavirus. Vaviri ava vanoti vanhu vazhinji havana mabasa muZimbabwe uye vazhinji vanorarama nokutengesa zvinhu pamusika, naizvozvo havakwanisi kungogara mudzimba dzavo vachitarisa vana vavo vachifanenzara. Gweta ravaviri ava vatendai biti veZimbabwe Lawyers for Human Rights uye varizve mutevedzeri wavanerson chamisa vaudza Studio 7 kuti vavanomirira ava munyaya iyi vanongoda kuona zvinhu zvichiitwa pachena. Taedza kubata munyori mukuru mubazi rezvokubudiswa kwemashoko Vanik Mangwana, asi nharembozha yavo yange isingadavirwi.
Varume vaviri vanoitwa muzvinafundo mufundo mulilo na Honorable Rust Markham, the MDC Alliance Harare North, vaenda kudare redzimhosva vachinoda kukumbira matare kuti panyaya yelockdown inoyi hurumende ibhadhare vanhu vari kutambudzika either mari kana kuti masafety nets anogona kunge ari roller mill, iri sugar, iri flour, iri nyama, kuti vanhu vararame vari kutambuka. Sezvamunoziva imi, 95% yevanhu muZimbabwe havana mabasa, 79% vari mu informal economy. So vaenda vachida kuti paonekwe kuti vanhu vasabude mudzimba, but kuti vasabude mudzimba ngavapiwe chekudya, ngavapiwe mari, ngavapiwe mvura. So that social distancing inoitika ndozvavaenda kukoti vachinotsvaga.
Murayiro wekuti vanhu vagare mudzimba watanga kwatova nemazuva akati wandei, nyaya iyi yekudare redzimhosva munovasa kuti ichabatsira here sezvo vanhu vagara vachidore mudzimba kubva kudhara?
Ichabatsira chaizvo, because kana muchiti mimi vanhu vari mudzimba, vanhu vakanzi vagare mudzimba, hongu mutemo wakadaro munhu haasi mudzimba, because munhu ari kutotambura ari mumustriti kunana mabvuku tafara kwandomirira uku vanhu vakazara mustreets vachitengesa matomato vachitengesa mampaira kana kuri kumbare kwakazara muna street nokuti hazvigone kuti munhu agare mba make kana asina chekudya hazvigone kuti munhu agare mba make kana asina mvura hazvigone kugara kutage munhu agare mba make kamba kamwe chete ane vana 8 iyari roja pamufati pakazara vanhu so vanhu anotopinda mustreet so masafety nets aya anotidikamwa ende imimi musafunge kuti pachanzi papera lockdown musi wa 21 April zvoreva kuti corona yapera pacharamba pachingori nematambudziko saka maregulations ekuti hurumende ibatsire mhuri dzinotambudzika mhuri dziri vulnerable mhuri dziri fragile anofanira kunge atoripo mutemo uyu unofanira kunge uripo munofanira kuyeuka futika kuti tiri makore enzara ehavhesi yedu yange isina kumira mushe gore ra 2017-2018 gore ra 2019-2020 havhesi yedu haina kumira zvakanaka so ava vaenda kumatare vari kuti ngapaitwe mutemo kukuti tizive tese kuti kana ndichida chikafu ndinokwalifya sei ndinochikuwana kupi because pakaiswa mutemo vaya vemakaro vane maoko marefu vanopoticiza food vacharamba zvavanongoita vachizvive kumaruzevha that's why varume ava vaenda kumatare kuti hurumende ngaipe masafety nets aya but masafety nets aya ngaapiwe pamutemo uri transparent so that anyone whether anoenda kuanglican church kana kuroman catholic anoenda kumdc alliance kana kuti zanu pf mese munonowana chikafu because mutemo uri neutral unongochiprovida kodzero dzenyu mese
vadomwa munyaya iyi ndevanani vabiti
wekutanga anonzi pachirungu first respondent ndiminister of health and child welfare baba Obadiah Moyo vechipiri ndiminister wezvemari vamutulisi Ngube vechitatu ndiminister welocal government vaJulai Moyo wechina ndivo vamunangagwa
munotarisira kuti nyaya ichanzwika rini
It was coming at 10 o'clock before Justice Tagu na Justice Musaku.
Abo vange vari gweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights vari mutevedzeri womutungamiri weMDC Alliance vatendai kuti vari parunare kuHarare neStudio 7. Kutaura kwatamboita bazi rezveutano rinoti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus munyika hwakwira kusvika pagumi nevanomwe izvi zvinotevera kuwanikwa kwevamwe vanhu vatatu vaine chirwere ichi kubulawayo muzimbabwe mashaya vanhu vatatu nechirwere ichi kusvika pari zvino pavanhu vakabatwa nechirwere ichi muzimbabwe vana vacho ndevemhuri imwe chete yavasourusa kudya vekuruwa avo vanofungidzira kuti vakabata chirwere ichi mushure mekumboenda kuDubai Blessing Zulu weStudio 7 anopedzisa hurukuro yaaita navasakudya
kwa 3-4 vasina wabatwa E5 saka tiri kugara tatuge asi izvozvo zvatakaita ndezvekuti since imba iyi ya 3/4 complete iyo main house ndiko takachiisa vari negative ndiko vari kugara takachingoisa kuma bedrooms kwacho isusu takangosati tiri cottage tiri positive
ko vavakidzani venyu vari kunzwisisawo here nezvechirwere ichi
kunzwisisa but kungotwe ndofunga pachirumboda dzidziso yakati kurei kuvanhu wese bhozi vanhu vari kutya chaizvo even kuti yes they phoned us kuti vanzi kuti tarara sei they are giving us all the support even chikafu wama neighbors akatibatsira rural residents yese akatibatsira we ma churches akatibatsira but kuti wazosvika pedyo wari kutya stereki nenyaya yekuti wari kungotya kuti zvose hosha iri utarwa nezvayo stereki tinogona kuzotapurira tapukira pairi but regain to this opportunity kuti ndiudze vanhu kuti yes ihosha inouraya but vanhu vasatye kubatsira hama dzavo zvakanyanya stereki nekuda kwekuti vari kutya because dopa good example yekuti inini honai ndiri kugara nevana vari negative isusu tiri positive but tiri kugona kugara tiri pamwe chete yes vari kugara mumba yavo isusu tiri mumba medu but munongosangana mukupfuura mukufamba kana toilet ratongoshandisa imwe before first lady vasati vatipa chii imwe toilet saka ndangu kuzira kunechi kune wanhu kuti wabatsire kuno anenge ari munhu kubatsira but maneba zedu ari kubatsira but that kakutya karipo that's the truth kakutya karipo kuti wanotapukira zvekuti hapana kana unosvika pagedhi pangu wazhinji wanotya ndo chokwadi chaicho dai panofanira kudzidziswa ipapapo
ko vana chiremba vari kukurapa sei
madoctors arungoteno because isusu mishonga yakati paka iyo ma antibiotics but waingoti encourage kuti tinwe ma vitamin C tablets nekungonwa idzo mvura dzine ma lemon idzo dzidzi mvura ine lemon iri warm yaka inobatsira chaizvo kana mukana ukauripo wekuti moisa garlic ne ginger inotibatsira mvura iyoyo iri warm kungonwa maybe glass of that water per day zvinobatsira chaizvo zvatibatsirawo especially kuwana wangu yakazosvika ya mild why because ndipaundakatanga kunzwa kusanzwa zvakanaka ndipo ndaingotanga kuti ndipe malemon ndipo takatanga kungonwa semhuri saka pandakazonazwa chibatu kurwara chaizvo 3 days 4 days dzacho idzodzo iwo wanga utonwa kudhara pawakazochibatwawo positive wanga utori ne 5 days wachinwa saka zvakawabatsira kuti haina zvouya ine simba sezvayakaita kwandiri
ko ndeipi kurudziro yamurudawo kupa vana vezimbabwe vangadai vakateerera chirongwa chedu chino chestudio 7
chirukudziro rwandinopa kuno vakateerera chirongwa chino ndechekuti yes zvinhu zvakaoma muzimbabwe ndinodzokora zvakare kuti zvinhu zvakaoma shuwa muzimbabwe but daita hit the call ya president yekuti tite tigare kudzimba kuti chirwere chiri gotapukira chirwere chinorwadza and for information munhu ukabatwa nacho chirwere ukafa ndiwo unofa hurumende haifi and vanhu ngavazive izvozvo chirwere chachina kumira zvakanaka dai vanhu tangoteerera aino kuti tine nzara mudzimba but chirwere chachina kumira zvakanaka tiregozoregreta mangwana tinozoblema futi kuti hurumende yatirasa tisirudini tisiumira pazvakanaka dai tateerera kungogara kudzimba zvinotibatsira chaizvo kutoti chirwere ichi chirege kuramba chichispreda ndo kurudziro ndinopa kuwanhu
vasausa kudya avo vakabatwa nechirwere checoronavirus chikatapukiravo kumudzimai nevana vavo vaviri vange vari parunare kuruwa zvichakadaro uwandu hwevanhu vari kufa nekuda kwechirwere checoronavirus pasi rose huri kuramba huchikwira uye hwasvika pavanhu miriyoni imwe chete nezviuru mazana mapfumbamwe mumashoko atumirwa kustudio 7 neafrican union achibva kusangano rinoongorora nyaya dzezvezvirwere muafrica reafrica centers for disease control and prevention anoratidza kuti vanhu vabatwa nechirwere ichi muafrica vakwira kusvika pachirugumi nemana uye mazana mashanu nemakumi masere vanhu vafa muafrica vanosvika mazana manomwe ane makumi mapfumbamwe nevatanhatu south africa ndiyo ine vanhu vakawandisa muafrica vabatwa nechirwere ichi johns hopkins university yomuamerica iyo iri kuongorora nyaya dzechirwere checoronavirus pasi rose inoti vanhu vafa vadarika zana nemakumi masere america ndiyo ine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi pasi rose vave kudarika zviuru makumi maviri nematatu mukuru wesangano recenter for natural resource governance vafarai maguhu vanoti vanhu vanodarika mazana mashanu ezviuru vanorarama neutachiona hweHIV AIDS vari kumaruwa vari kukundikana kuwana chekufambisa kuti vanotora mishonga yavo panguva ino yekurambidzwa kufamba kwevanhu senzira yekudzivirira kupararira kwecoronavirus vamaguhu vanoti izvi zviri kukonzerwa nemutemo wakadzikwa nemutungamiri wenyika vaemarson mnangagwa unorambidza vanhu kufamba-famba kwemazuva makumi maviri nerimwe senzira yokudzivirira kupararira kweutachiwana hwecoronavirus vanoti matunhu avawana nyunyuto iyi anosanganisira remutasa kumanikaland pamwe nehwange kumatibililand north sangano renational aids council rakazivisa svondo rapera kuti riri kukurudzira vanorarama neutachiwana hweHIV AIDS kuti vange vaine mishonga yemwedzi mitatu munguva ino yokusafamba kwevanhu kuitira kuti vange vakadzivirirwa zvakakwana Ngati nzwei hurukuro ya waita na Jonga Kandemiri wa Studio 7.
Tingati dambudziko guru riripo yuko zune pari kutangira pacho pa transport. Lockdown ya kaya announce ne na President Mnangagwa. Ili kuonesa kuti ma bus anotendero kufamba chete ma bus ezupko. Saka kumaruwa kwa kaita sana mtasa. Akufambi mabazi ezupko kunofamba public transport. Saka public transport iyoyo haisikutendera kufamba zvokutaura kunoku. Mumwe driver weimwe kombi inopinda mamutasa akatorohwa nemapurisa mushure mwekunge awanikwa achitakura vanhu achienda navo kwamutasa.
Ndedzipi dzimwe nzvimbo vamaguhu dziri kusangana nedambudziko iroro?
Takasangana zvekare nedambudziko iroro kuhwange. Mamonitors edu aripo on the ground ari kuonesa kuti nzvimbo isingafambi mabhazi ezupko vanhu varwere havachakwanisi kuti vafambe nzendo refu kuti vasvike kumaclinics. Sekuziva kwamunoita kuti maclinics ekumareserva anokwanisa kunga ari distance inokwanisa kudarika makilomita kana gumi nemashanu. Saka munhu kana achirwara kuti azofambe distance yakadaro kuti aende kunopiwa mapiritsi wodzokera kumba zvekare, takutaura about 20 to 30 kilometers. Ndosaka vanhu vari kutadza kuwana mishonga iyoyo.
Vanhu vangani vamaguhu vamunofunga kuti vangadai vakatarisana nedambudziko iri?
Jonga, sekuziva kwako vanhu vemuZimbabwe vazhinji vacho vanogara kumaruwa. Saka vanhu vatiri kutarisa kuti vari kuaffectwa nelockdown vari kutadza kunotora mishonga yavo. Vanhu vanokwanisa kusvika kana hafu yemirioni kana kuma 750,000 nekuti kutaura kuti vazhinji vari kumaruwa kusingaende mabhazi ezupko havachina means of transport. Ende vamwe vari kutotya kufamba chaiko chaiko tya kuti vanorohwa nemapurisa. So idambudziko guru riri kuaffecta nyika yese, vanhu vese vari kuda kuaccessa, not only vari kurwara nechirwere ichocho asi vamwewo zvekare vanenge vachida mushonga kana high blood pressure, hypertension, vari kutadza kufamba nekuti hakuna transport uye kuti vari kutya kuti vanorohwa. Ende munoona kuti hurumende haina maplani ayakaita anobatika ekuti vakwanise kubatsira vanhu panguva yakadai.
Imiwo sesangano zvii zvamuri kuitawo kuona kuti mungabatsira vanhu ava?
Isu sesangano rakazvimirira roga reCenter for Natural Resource Governance, basa redu nderekuita research, ongororo. Kana taongorora toshambadza zvatinenge taona muongororo yedu sezvataita izvozvi. Kundibata kwamaita inye yekuti takabuditsa statement mushure mekunge tataura nemamonitors edu akatenderera nyika yese. Ndo wakati pa information iyoyo. Saka se research organization tinenge tapedza pedu, tinenge takumirirawo kuti hurumende ichatorawo danho kuti igadzirise dambudziko ratinenge tataura iroro.
Zvii zvamungakurudzira hurumende kuti iite panguva iyo ino?
Chinhu chatinoziva tese kuti hurumende yedu haina capacity, so vaifanira kuti vashande pamwe chete nemasangano akazvimirira oga. Hurumende yaifanira zvekare kuisa chikumbiro ku World Health Organization nemadona makuru akaita sana USAID, European Union, kuti vavane mari yekufano kuendesa mishonga iyoyo kunzvimbo dzandiri kutaura dziri kumaruwa dzinenge dzichida rubatsiro. Ndo zvaifanira kuti zviitike. Mishonga iyo igona kutorerwa kana muzvikoro zviri pedyo nevanhu ivavo, especially tirikutaura nyaya yekuti hakuna public transport iko zvino zviri kufamba kumaruwa.
Mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vafare maguhu vari parunare pamutare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau. Mune nyaya yekuti chipatara chemutindo central chakatangidzawo kuongorora vanhu vane utachiwana hwecoronavirus. Chipatara chemupiro chishanda neNational University of Science and Technology pamwe chete neApplied Genetic Testing Center vatange vachiongorora chirwere ichi muvanhu vanobva kuBulawayo, Matabeleland South, Matabeleland North, Midlands neMasvingo. Mukronika wamekare muri yemurume akashaya nechirwere cheCovid-19 vaEN Hislop vanotaura kusafara kwavo nemabatirwo nemarapirwo avakaitwa vasati vashaya, vachiti vanhu vavakavarapa vange vasingazivi zvavari kuita. VaHislop avo vakange vaine makore makumi manomwe nemapfumbamwe vakare munhu wegumi nemumwe kubatwa nechirwere ichi muZimbabwe.
Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ya magadi magadi mure studio 7 tinokwaza mure Zimbabwe yose rumatima nenyika kusanganisira vari muSouth Africa. Ndinoitwa baba Trevor ndiri muKimbali. Ndinoda kuti ndingotaurawo pamusoro yatokosani kupe. Tokosani kupe ari kushandiswa neZANU PF ngasiyane neMDC yavachamisa. Iye ane MDC tiyake yakaenda nayo kumaelectioni akadliwa. Saka ndizivi kuti koti yeZimbabwe kana ichiti MDC inofanirwa kuita Congress kana kuti MDC yavachamisa inofanirwa kudisova yotangwa patsva. Ndizivi kuti zvinenge zvichireva kuti kudii. Iye akabuda momo anda akatama kana vaka kwake. Saka angachiita zvekokwa chena nealliance. Kupa takaenda kumaelection MDC alliance vakairegere ichikwikwidza iyo isingatende kukwidza. Atenda hangu.
Kustudio 7 makadi mese vanoshanda mangwanani namadekwani zvinokwasai mose semuri inotipakurira zvakadai kuvanzika nezvipachena munyika dzose. Ndokutendera nokufarisai panguva dzino. Handina zvakawanda zvandokutaura asi ndinoda kuti nditaure pamusoro vevanhu vose vari muZimbabwe navari munyika dzakasiyana siyana. Ndaikumbira kuti anoteerawo panguva ino tive nemwoyo mumwe wokubatsirana. Shuwa zvinhu zvakaoma. Shuwa maramiro edu havafani, kuwana kwedu hakufani. Saka ngaisave nguva yekuise kana kuti vananhiki zvinorurama se. Ndaingokumbirawo zvangu tava nemwoyo munyoro. Kuona asina chokudya ngatiedze patinogonapo kuti awane chiufu kana nemiriwo isinganyai kudhura. Unenge wagona ipapo ndinokumbirisa kuti hama dzangu tisasekana asi kuti tibatsirane. Kubva ipapo ndikokumbira kuti zvisapera kusvika chirwere chapera munyika dzakasiyana siyana. Nokuti vazhinji sokuona kwamwe nyika zhinji dzichafarwa. Saka kuwana sekusikazofarwa kuchaomera muvazhinji. Uyezve panguva ino ndoda kuti ndikotaurawo zvangu kuna Mai Kupe navamonzura navakomishi kuti zvamuri kuita izvo handina kuti zvakaipa, zvakanaka. Asi ndakazvitarira zvangu zvichatadza zvichazokusiyai zvichiuyisa pachena sokuti hamuna njere. Tarisai kwavana vaguti izvozvi, tarisai vana Biti zvavakamboita, tarisai vana Ncube zvavakamboita. Saka mechiti zvinhu zvenyu mutarise kuti zvinokugumira ikupi. Ndo mashoko anga ndoti taura nechiti munhu wese mukane upenyu hwakanaka ngatingonamatai kusvika chirwere ichi chakwanirwa mushonga. Nokuti munhu wese upepe pachiri. Ndatenda hangu. Ndiri muno muSouth Africa. TK Kandizano.
Tinoti tiri muno muSouth Africa tinoda kuti voboda rivhugwe tinde vokuumba tikwanise kundogara vokuumba nekuti hatina chekudya. Nyangwe takavharirwa yedu muZimba nayo COVID-19 yacho iyi tiwanevo kundobatsirika tiri kuZimbabwe tichisakura sakura womapfunde nemabagwe.
Makadiko hamane shamwari zvakaoma. Mwari atigumbukireiko nyika dzese. Dai Mwari aipindirawo munyika yedu yeZimbabwe vanhu varega kufa wakomana. Dai Mwari angoitawo mashiripiti yapera. Nzara ndo yatikwadza, nzara ndo yatikwadza wakomana. Mwari madarireikoko, Mwari madarireiko. Dematirangarirawo Mwari tagonawo kuyambuka vana veZimbabwe pamusoro pechirwere chekorona. Tozviziva Mwari kuti kugumbuka kwenyu ihasha dzenyu. Asi toti Mwari dai madzidzorawo kamarangarirawo nyika yedu yeZimbabwe.
Makadiko vasamarari vana Jonga. Ini ndinoitwawo maifadza iwazha ndiri kuDurban. Dangoti makadii mose kuZimbabwe, makadii mose ama dzeZimbabwe muri muno muSouth Africa. Ndidangotirawo nyaya yevanhu vari kunzi vari kufamba munzvimbo yemunyika yedu yeZimbabwe maringe nenyaya yechirwere cheCOVID-19 ichi. Ndoona sekuti hazvina kunaka kuti vanhu vaite musikanzwa iyo nhamba yevanhu vari kurwara nechirwere cheCOVID ichingowedzera. Zvikada kubuda kwamunenge muchitoita muchienda pamunenge muchinotsvaga mavegetables, ipapo ndo pamunenge muchitora zvirwere izvozvo. ina angu chenanga nchikumbira wavedu wendi chekuti izvo zvitarisai kuti isusu tiri kuno kuSouth Africa tiri kutotambudzika kuti tingaenda sei kuZimbabwe kunoona mhuri dzedu nenyaya yekuti mabhodha akavharwa kana chirwere ichi chikaramba chichingokwira chichingokwira zvichada ndo zvekuti tichangoitwa sevaya vakakwarantaiwa vekubhodha rekuBotswana tigoita zvenguva tiri kuno imiwo vanhu vari kuZimbabwe vane hama dzavo dziri kuno South Africa vakaramba vakavharirwawo vachawana sei mari vachashanda sei mari dzokuti vatumire nyika vanhu vari kunyika yeZimbabwe izvo nachimwari zvinongoda kuti ani nani sedunga munhu kaazvifungire kuti ndikakwanisa kugara mumba ndikambochengetedza kwemazuva akatarwa ivaya tobona kuti zvinomira sei kana mwari wekudenga vachida vanongotiitira nyasha tose vanongotiitira nyasha vanovaitira nyasha munhu waanomurombo kana mufumi vanotiitira nyasha tose chirwere chingosvika pazvinodzikira dai tanga tambozama tose sevanhu kuti dai takwanisa kugara mudzimba dzedu tachengetedza utano hwedu tachengetedza mhuri dzedu nekuti iwo ukaita musikanzwa kuda sababa kana samai mukabuda panze zvazvinoda ndo zvekuti muchauya mukaafekta vana vari mumba chokwadi ndakumbira ava hangu ndiri kuno kuSouth Africa kuDurban ndinoitawo maifadza iwasha tobva kugokwe uko pasi kuchiteketi chaiko
idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 tumirai mazvo enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001 202 465 0318 muchidudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Chienda pamepo, Johns Hopkins University inoti vanhu vafa necoronavirus mudunhu reNew York vapura gumi rezviuru asi gavhina vedunhu iri vachiti zvinoratidza sekuti vanhu vari kuuya kuzvipatara uye neavo vari kufa vave kudzika zvishomanana. America ndiyo ine vanhu vakawanda vafa nechirwere ichi avo vanopfuura zviuru makumi maviri nematanhatu pamusoro pevanhu vanoita zviuru mazana makumi matanhatu nemakumi masere nevaviri evanhu vane chirwere ichi. Izvi zvinoreva kuti America ndiyo yave mberi kwenyika dzose nechirwere ichi pasi pose.
Ndakuvaka musha asi hana inorova mama hatichada kusasana ingangova yatofamba mama ndanyora nziyo nziyo yerudo
nziyo yerudo
gonna kuzizi savana vangu nurimirwa mai hausombo venga mai vangu kana hama zangu unogona kuzizi savana vangu nurimirwa mai hausombo venga mai vangu kana hama zangu anunzi hemi haladeo
sezvo nguva yedu yapera regai kumbotarisa zvanga zviri munhau mangwanani ano dare rehigh court richanzwa nyaya inotsvaka kumanikidza hurumende kuti ibhadhare mari kana kupa zvekudya kuvanhu vari mudzimba dzavo panguva yekurwisana nechirwere checoronavirus. Bazi rezveutano rinoti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus munyika hwakwira kusvika pagumi nevanomwe. Vanhu vanodarika mazana mashanu ezviuru vanorarama neutachiona hweHIV AIDS vari kumaruwa vanonzi vari kukundikana kuona chekufambisa kuti vanotora mishonga yavo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.
Soku isika tisenda baku vii.